inini ndinoazvikuti kakonani hazvigoni kuti inini nditi zvinhu ya kumba kwangu titenhaurirano ndichizilidha inita Ruhanya kana kuti inini moti iwe Ruhanya uya uri kuwashington nditaurirane newe especially kana inini wazulu murimo mune zvobvo murimo munorovesa vanhu vanenge vachititeerera ini ndouya kumba kwenyu ndogara nemi ndichitaurirana nemi asi wakaisa vanhu vangu mujere wakaisa vanhu vangu vanhu vari muchipatara kuchiponda vanhu hazvingadaro kuti nhaurirano dzedu dziitiki inoda muyananisa nehunhu muyananisa anobvumira navamunangagwa navachamisa zvimwe zvese zvokuti kwai vana kupi vani mumadiscussions navamwe vese munotaura vana vanonzi anava vanoimba vekuhaishiridza va vamuteki vonzi kwai ngavauyeua kuratidza kuti vamunangagwa havasi pachena nyaya yedambudziko romuzimbabwe haitozi yavo futi navachamisa inyaya yakatanga kuna 1999 zami ichishandisa mauto kubira maelection kuponda vanhu nezvimwe zvakasiyana siyana so kuti dambudziko remuzimbabwe ripere panoda kuti mdc inotongamirwa naatsamisa nezami yei nemiritari yavo vagare pasi asi chinhu chingaita kuti zvinhu zvinake ndezvekuti kana vachamisa navamunangagwa vakagara pasi pane muyananisa anobvumirwa vanhu vokuami vanofanira kuuya kumanegotiations ivavo because vanhu vokuami vari necoalition government nezami iyo ami iri bazi renyika remunhu wese rezano yemdc rendonga but ami inotora position ichisapota zano kubva muna 2000 kubva kumakukura hungi muna 2000 muna 2008 maelection saka any nhaurirano dzipi zvadzo dzinokwanisa kuitwa pasina marepresentatives eami kuti anzikoti kutambisa nguva
asi anga atungamiriri nhaurirano idzi ndiani nekuti takamboona paya anga ari mutongi gava yanga iriyo sadak neafrican union
aiwa vanhu vomusadak nemuafrican union ndo vanoziva kunyanya nesouth africa nhaurirano idzi dzinofanira kutotungamirwa nomunhu anobva musouth africa because zvinhu zvichiitika kuzimbabwe zviri kunyanya kubata sereki zvakanyanyisa south africa neupfumi hwayo nevanhu vayo kana vambeki vakaripeya chero vakamboita zvavambeki zviya zvachitori nani
asi kavamwe vanogona kuti iro bato reanc rinenge riri kubuda kapachena kuti rinotsigira zvese zviri kuitwa nezanupf
haritsigiri zvese plus iyo ikabuda ichiti hurumende ripo chakati 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 inozotadza kuti idini iyananisa tarira kana vamugabe vazulu pavakanga vachinetsa south africa yangobuda ichiti kwaiti diplomacy asi ndiye akazoita mutongo gava sadhaki chaikazobuda ichiti aiwa sarudzoveni ze2008 anga asiri maelection anga ari mazanamwanana handifungakuti south africa ingatadza kuona dambudziko romuzimbabwe nokuwanda patakaita muno musouth africa vanhu vachitiza kuutongi hwezanu hamugabe